mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 zvita 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359. Hurumende inokurudzirwa kutevedzera mitemo yezveutano yeWorld Health Organization mukutamisa kwairi kuita vanhu vangavhiringwa nedutu mupengo Charlene. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro mumatunhu eBulawayo, Manicaland, Mashonaland East ne Matabeleland South, iyo yakarasikirwa nevanhu vaviri. Vanhu zana nemakumi manomwe nevanomwe 177 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava zana nemakumi mana nevana 144 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Makumi matatu nevaviri vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa, uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kuMozambique. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mashanu nevatanhatu 156. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi maviri nevashanu 13,325. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine makumi matanhatu nevanomwe 11,067. Hurumende iri kukurudzirwa kuti mukutamisa kwairi kuita vagari vekuchimanimani itevedzere matano ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 akatarwa nesangano reWorld Health Organization. Vagari vechimanimani vari kuendeswa kune dzimwe nzvimbo dzakachengetedzeka senzira yokuvadzivirira kubva kudutu mupengo Cyclone Shalan, iro riri kutarisirwa kupinda munyika cheronguva kubva nhasi chitatu. Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vose vakapfeka zvekuvhara miromo nemhino kana kuti maface mask, uye kuti vanhu havasi kumanikidzana mumabhazi kana mune dzimwe motikari dziri kuvatakura.
Hurumende tinenge tichida kuramba tichikurudzira kuti ngairege kuita zvinhu zvayo karikiriki isingatedzere ayo maguidelines anobva zvikare kubazi rezveutano reMinistry of Health yedu yemuno nereWHO. Tiri kuona kuti vanhu vamwe vacho vari kunzi vatame motokari dziri kushandiswa kuvatakura, hadzisi motokari dzakakodzera. Tikuona vakamanikidzikana dzimwe nguva, tiri kuona vanhu vacho ivavo vari kutakurwa ivavo dzimwe nguva vanenge vasina kana kumbopfeka maface mask. Saka tinenge tichitarisira kuti ivo vari kutungamira basa rekututa vanhu ivavo vachiendesa kunzvimbo dzavanoti dzisina njodzi ngavatevedzerewo kazvinenge zvichifanirwa kunge zvichitevedzerwa, nekuda kwekuti tisakasangwara zvekare pakututwa kwevanhu ipapo, uye nenzvimbo dzavachazenge vachinoiswa vachazenge vachitoita dambudziko guru rekutapurirana kwechirwere cheCOVID-19, sezvo tiri kuona kuti vazhinji vacho matakurirwo avari kuitwa haana kukodzera, uye naivo vanhu vachowo zvekare vanenge vachida kupiwa dzidziso yekuti hongu masangana nedambudziko remafashamu yemvura, asi ngatiregei kukanganwa kuti COVID ichiriko, uye COVID inokwanisa kutapuriranwa zvikuru mukufamba kwavari kuita ikoko, uye nemunzvimbo dzavane zenge vachinoiswa, sezvo vazhinji vacho vachazenge vachinomanikidzana zvekare munzvimbo itsva zvavanenge vachinonzi vagare idzo dzikunzi dzinenge dzisina njodzi yemafashamu idzodzo.
Imiwo sesangano rinoshanda munyaya dzezveutano, mune mukanawo here wekuti munge muchipindawo munzvimbo idzodzo muchibatsirawo nedzidziso pakutakurwa kuri kuitwa vanhu ikoko vachitamiswa?
Hongu, masangano akazvimiririra emacivil society vazhinji vacho vanotori neurongwa, vamwe vatove paground. Inini nesangano redu recommunity working group on health tiri kusumukawo zvekare kuenda kwamutare, tichinozonobatawo tiri ikoko kwana Chimanimani nekwana Chipinge, asi tine mamembers edu kana kuti mastructures edu ari at community level iko kuChimanimani kwamutare nekuChipinge, tatoactivata mastructures edu iwawo kuti vange vachiedza nepavanokwanisa kuti vabatsire kunyanya-nyanya munhau yedzidziso. Tinoda kuti vanhu vange vachiramba vachidzidziswa. Dzimunguva isu vana veZimbabwe hatidzidze kubva kumatambudziko atakamhenge takasangana nawo nguva yapfuura. Tinoramba tichidzokorodza dambudziko rimwe chete, richiramba richidzoka rimwe chete, tichitadza kunyatsogadzirisa nekupedza dambudziko. Zvinhu zvinorwadza kuti vanhu ivavo vekuChimanimani vakarasikirwa nemisha yavo, vazhinji vacho vachirugara mumatende. Mumatende imomo hamuna kugara kwakatambanuka, kwakasununguka. Munova zvekare munokwanisa kuva njodzi zvekare, njodzi yekuramba vanhu vachitapurirana chirwere ichocho cheCovid, nekuda kwekuti tatadza senyika kubatsira vanhu ivavo kuti vanyatsopiwa atingati mapermanent structures, uye kubviswa munzvimbo idzodzo dzavakambenge vari, dzakaita kuti vasangane nedambudziko recyclone idai. Nokuti vazhinji vachiri kutogara munzvimbo idzodzo dzine njodzi, uye vazhinji vavo vanoda kuramba vachipiwa dzidziso necounseling. Counseling yakakosha kunyanya-nyanya kune vaye vakarasikirwa nehama dzavo.
Avo vange vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari paronhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti vari kutarisira kuti vachaita chibvumirano nehurumende kuti vasabhadhare mari yemutero pamupunga yavange vasingabhadhare kubva muna 2017. Nhaurirano idzi dziri kuenderera mberi pakati pevamabhizimisi nebazi rezvemari. Vaimbova gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa ndivo vakabuda nechisungo chekuti mupunga usabhadharwe mutero kuri kuedza kubatsira vanhu makore matatu adarika. Asi iko zvino gurukota idzva rezvemari vamuturi nguve kuburikidza nezimura vanoti vezvitoro vanofanira kubhadhara mari dzemitero idzi dzose kwemakore matatu. Vanorwira kodzero dzevatengi veConsumer Council of Zimbabwe vanoti izvi zvichapa kuti mutengo wemupunga ukwire zvakanyanya muzvitoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Hongu, nhaurwa iri kuenderera mberi iri kufamba zvakaisvonaka chaizvo. Ndinoona sekuti hapana hapo nhambo tisati tasvika pakunzwanana kuti rutivi urwu runoti, rutivi urwu runoti, uye chinangwa chimwe chete chekuvakanyika kubudikidza nekugadzirisa matambudziko atinenge tasangana nawo. Saka pari zvino seConfederation of Zimbabwe Retailers ndinoda kuti ndidavire kuti tiri mushishi kuti tinge tichiita nhaurirano neZimbabwe Revenue Authority Zimra, uyewo nemamwe mapazi akasiyana-siyana ehurumende kuti tinge tichigadzirisa nhau yekuti mupunga uchajwe VAT ende uye vanhu vabhadhare VAT yacho kubva 2017 kusvika pari zvino. Kunyangodai zvazvo vanga vasingatore mari iyoyo kubva kune veruzhinji 15% yacho.
Muna 2017 takaona zvinhu zvakawanda zvaitengwa kunze zvichinzi hazvibhadhare iwo mutero. Pane zvimwe here zvamuri kunzi mubhadhare zvakare?
Chiri kungonetsa ndiro rice. Saka tiri kuti isusu pamusoro peimwe mitero yakawanda yatinoripira, tine 2% tax yatagara tichingobhadhara. Tinewo mimwe mitero yakasiyana-siyana yakafanana nanapei neVAT nezvimwe zvakadaro. Saka nhau ndeyekuti kuti tigozoti isusu mupunga ubhadharwe zvakare ripoti yoyo iri backdated to 2017.
Sika bazi rezo upfumi rikuti panogona kunge paka kanganisika mari inofanira kubhadharwa.
Kana paine anenge akarara onoisa mukanwa asina kunga aiyeuka kuti mupunga waifanira kunge uchiripirwa. Hatigoni kuti tozongoti nhasi chitangai kubhadhara mari iyoyo nekuti mamusingairipiri mamusingaibhadhare. Chikonzero ndechipi? Chikonzero ndechekuti panga pasina clarity, kana kuti ngati clarity yanga iripo kubudikidza nekutarwa kwakanga kwaitwa mutemo wacho. Nekuti hapana mumwe munhu angazoise madoubts kana mukuru wefinance ataura kuti chiregedzai kubhadhara tax kana kuti VAT pamupunga, maheu, majarini, chikeni nebifi izvo zvanga zvambotarwa kuti zvibhadhare muVAT. Tozongoti nhasi 3 years later tochitanga kuti aiwa panogona kunge pakareseka, imimi maifanira kunge zviziva moga kuti munofanira kubhadhara mutero iwoyo, saka chiripirai nhasi yacho yamusina kubhadhara 3 years ago. Bhadharai izvozvi, huyai tiite muite payment plan.
Pane chakaipa here pakuti munogara pasi neZimra motaurirana kuti mungabhadhare sei? Vari kukupai kanguva.
Payment plan inoitwa mushure mhonge munhu atori nemari, aine tarisiro yekuwana mari kubva pane imwe nzvimbo kuti agozokwanisa kutanga kubhadhara muripo iwoyo. Asi kana pasitori nemari yacho uye tisina kumbobvira taziva kuti kana kuziviswa kuti zvataurwa naye mukuru wefinance uya uya, aiwa handizvo, bhadharai mutero. Iyo Zimura yacho yaifanira kuti kana vachina masa vaive mukuru wefinance vakataura kuti chiregai kuripira muripo, muparamendi nenzvimbo dzose, mumatirevhizheni, mumanewspaper vakanyora nyaya idzodzo vachitsimbidzira urongwa hwakanga hwaitwa nehurumende kuti tisasaripire mutero weVAT. Nhasi Zimura yoti bhadharai mutero iwoyo. Ndo zvatiri kuti isusu izvozvo hazvigone, zvinouraya mabhizimusi. Hatidi kuti tiite isusu zvitarafu kana mimwe mutemo ingauraya mabhizimusi aya anga achidzambadzamba kuti amuke.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revanotenga nekutengesa muZimbabwe nekunze reInternational Cross Border Traders Association rinoti rashedzwa kumusangano negurukota reSouth Africa rezvomukati menyika kana kuti Home Affairs Dr. Aaron Motsoaledi mangwanani anhasi. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vanoti vanotarisira hurukuro pamusoro pemitemo mitsva yekurwisa coronavirus yakadzikwa neSouth Africa. Nyezuro mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakadzika mitemo mitsva yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Imwe yemitemo yavakataura ndeyekurambidza kutengeswa kwehwahwa uye kufamba-famba kwevanhu pakati pa9 o'clock manheru na6 o'clock mangwanani. Vajuru vanoti vanotyira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kumusha kuChristmas negoredzva zvichavharirwa muZimbabwe panguva iyi.
Hongu mukoma tanonoka, zvinhu hazvina kumira mushe kunyanya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kuzororo kumusha zvichienda kuzororo rekisimusi neregoredzva. South Africa yasimbisa mutemo mutemo unechekuita nechirwere checoronavirus. Ndichitaura nemi kudai tadeidzwa kuti minista arida kusangana nesu, minista Home Affairs makuseni na 9 o'clock achipedza kusangana nesu ari kuzotaura nevatapi venhau na 11 o'clock.
Musangano uyu ndeweiva Juru
kuti anga achiisa mitemo yakanangana nemabhodha, saka ura hwedu takangobatira ura mumaoko. Mukoma tanonoka nekuti hatizivi kuti zvichange zvakamira sei. Asi ndichazama kuti ndinge ndichiudza vanhu vesangano redu reICTA paFacebook page pedu zvinenge zvichiitika.
Chii chakanaka chingatarisirwa nezvizvarwa zveZimbabwe kubuda mumusangano uyu?
tirikuona paine zvoda kuitika zvisina kunaka, zvisina kunakira vana veZimbabwe kunyanya vakaenda kuzororo. Sekuti South Africa irida kuya nemitembo inotyisa zvikurusa. Saka 11 o'clock Minister Home Affairs anenge achitaura nevatape venhau pamusoro pekushwetera, pamusoro pekusunga nebhobhojani mafambirwo anoitwa mumabhodha. So ndoo mamirira azvakaita.
Ko iko kumabhodha kwakamira sei pari zvino?
Mumabhodha amo mamusina mitsara yakareba, manga mayapora, mama akufambika zvakanaka. Tamirira hedu kuti mitsara izowedzera mushure mezororo regoredzva. Tinoziva segaro ziva kuti mushure megoredzva vanhu vanenge vaakubva kumusha vachienda kunotsvaga mabasa, vachidzokera kumabasa avo vagara vachisenza zvichingodaro daro.
Avo vange vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti bazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary razivisa kuti zvikoro zvichahurwa musi wa18 ndira gore rinouya, kwete musi wa4 ndira gore rinouya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva wande makadiva wande, ndinokutendai nekudaira kwamaita murume uyo. Vamwe vanotora mukana westudio kutaura zvinhu zvisina basa, kutuka vatungamiriri, kutuka mapatize dzimwe enyika. Studio haimiri ipapo. Ndinokutendai zvikuru wande nekutaura kwenyu kwakatsetseka. Ndichitsigira zvavo vati vanhu varatidza kuti havasapoti vanhu vasina gwara. Ipapo ndinomira navo nokuti MDCT haina gwara. Ndichidawo kwasisa hama dzangu dziri masvingo muzaka muraini mamukumba, vese ndinokwazisai nevanhu vese vemamuroi. Ndikwazisa baba vangu vari kuHarare, Patrick Rakafa, Jetro Rakafa, ndipazizazve Patrick Rakafa, Louis Rakafa nevamwe vese vanondiziva. Ndatenda hangu.
Makadini komuri yeZimbabwe, ndinonzi Patience Magarapa. Ndirikukwazisawo Botho Madanire Knowledge Manyaira njemurume wangu. Ndichikwazisa mhuri yangu Chamira Nashe Nataropa Faswa Manyaira. Ndichikwazisa sisi vangu Ruvarashe Magarapa, Cheriti Magarapa, Joseph Magarapa. Ndichikwazisa kuti Knowledge Magarapa. Tinotenda.
PaStudio 7 apo makadiko, nguva dzamangwanani dzakanaka kudai. Tinokwasai mose vashamarari vanotaura chokwadi vasina divi ravakazendamira. Munovataura zvabuda muromo munhu sezvazviri. Hamusi kunyudza mashoko muromo munhu muchisa divira munoda sezvinoita vamwe. Tinokutenda nebasa ramunoita. Munotizivisa nawo dzezvokwadi nemamiriro ezvinhu sezvazviri. Musina divi, musina bato ramunozembera. Tinokutendai namukomatanonoka wande. Tinozati moshonga nezvibingambi zvakawanda mukati mamabasa vaimaomu muzvedu. Vatereri tinomhura vamwe tichirumbidzavo, asi regai kurasha mwoyo wenyu nokuda kwaizvozvo. Rambai makashinga, zivai kuti ndozvinoita kana munashanda navanhu. Tinoiterera studio iyi tiri kunyika dziri kurendeswa. Jonathan vaningi ndava ndiri muno muSwaziland. Tinowanawo dzo dzinoitika kumusha kwedu suva nezuva. Musingakurudziri mashoko enyonganiso neno ndoti vano veZimbabwe ndofungawo muno mwaita zvaanoshuvira kuita mugore ra2020 kuona kuti kutonga ndikwa Mwari. Atichinamatira 2021 regore rokubatana nokuwanira mangwana remhuri dzedu nenyika yedu nezvo zvatinobata tisine nezvemapato ezvenyika. Muno mwa achitamura achiratidza kuti Mwari ndiye wakaratidza kuti hakuna chinobuda kana asina kupindira. Asi atichingobatana savana veZimbabwe tironge zvinobuda munzvimbo dzatigere nenyika yedu tiishuvire. Yanga tikagarika zvakanaka sei, tiri kwatiri kana kutambura sei, hatingozova ati kumusha kumusha. Tinokutendai nemanzwa angu.
kwazwa vashamarari nemose vatereri vestudio 7. Ini zitandi nemudiwa zvanaka ndiri pano pamafiki. Nero ane chimuti chake anacho isikongresi yedu takaita zviri pachena kugweru. Iyo yezanu PF kongresi iyo yakanyengerwa vamwe vana Douglas Monzora vakanga vari koko gweru kwakaitwa kongresi MDC Alliance. Ndo vakatopinza Chamisa panyanga. Pari zvino vakatengwa nezanu PF. Chimuti china Nero ndiye muridzi wemasimba Maricol Zayana hana dhiri aya.
Mangwana kana kana mukoma Jonga Kandemiri namukoma Blessing Zulu namukoma Tananoka Wante nevamwe vanisina kudoma nemazita ndechiti mangwana kana kaindini zvangu Peter ndiri kuno ku South Africa kupolokwane ndechiti pakaipa bato iro ratambudza ranetsa iro batirezano PF iro MDCT iyo yatambudza yanetsa kupe zvapapi president veparty MDCT zvapapi nhasi zvakuwanai takakuudzai kare sikuru takuudza kuti senazvo izvo endamotamba nevazukuru muri kumba nhasi uno zvamuwana muri kubata zvino zvisi zvenyu pevakupe vanhu tiri kuchiona vezimbabwe tiri kuchema muri kudzinga makanzo MDC Alliance muri kungoita zvese zvamuri kungoda michingoshandiswa ngezano PF nhasi zvakuwanai hamusati matanga chanchikwanisa mhuri yekwangu kwagija chiti vese katipinde mu2021 apo tiri vapenyu totikumbira mwari atichengete tipinde mu2021 takachengetwa nengirozi ndatenda zvangu vamushamarari ndini Peter ndiri kuno kupolokwane kusouth africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa nevamwe vavo vachinzi zvavari kuita nenyaya yekupa vanhu $600 emadhora kana kuvapa zviuru zviviri zvemadhora kuti vabatsirike panguva ino yecoronavirus zviri kukanganisira vanhu vebato ravo reRepublican Party vari kuda kupinda muSenate. VaTrump vakatanga vachiti vanoda kuti vanhu vapiwe $600 emadhora vakatsigirwa nevebato ravo zvikuru sei avo vari kukupidza kuGeorgia. Vakazopinduka vachiti vanoda kuti vanhu vapiwe zviuru zviviri zvemadhora asi izvi zvave kukonzera kusawirirana mukati mebato ravo reRepublican Party. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru weZim Expo Dr. Tonderai Taylor vanoti kunyange hazvo vaTrump vachiti vari kuenda kuGeorgia kunobatsira vaviri ava mukutsvaka rutsigiro, vanhu vazhinji havana kufara nekumbotsigira kwakaita vaviri ava kuti vanhu vapiwe $600 emadhora pachinambo chezviuru zviviri zvemadhora.
Sarudzo iri kuitwa kuno kuGeorgia yatotanga kutsviriridza izvozvi pane vaya vanovhota. Zuva rekuvhota zvikuru ndiJanuary 5, asi vakavhura kuti vanoda kunge vachivhota musi usati vasvika vatanga hava kuvhota. Saka vanhu vakawanda vari kuenda kumapolling station kunovhota pasarudzo iyoyi. Isarudzo yakakosha pari zvino nekuti pari zvino madhemokrasi vane vanhu vavo 40 nevasere, I believe marepublics vanova 50. Saka vaviri vari kuvhotirwa panguva ino vakaenda kune imwe yepati inobva yaona majority mumba yeparliament.
Chii chiri mupfungwa dzevanhu? Chii chavakanyatsotarisa panyaya yesarudzo iyi?
Pari zvino vazhinji vari kuda kuti pave nemachinjire ekutongerwa kwenyika kubva mune zvanga zvina mutungamiri Donald Trump. Saka vazhinji vari munhu vari kutarisira kuchinja zviripo nekuvhotera vatsva. Chekutanga ndechekuti vaviri vanga varimo vane nhaurwa dzavari kupomerwa dzekusabata mari dzavo zvakanaka nekuita insider trading. Saka izvozvo zviri kuita vazhinji vafunga kuti havana kukodzera kunge vachititungamirira.
Mataura pamusoro pavatrump, vanhu muGeorgia vari kuona vatrump zvakadini, vanovavona sei?
Pari zvino vatrump sapoti yavo yakati dzikirei, nekuti magariro nemagariro Georgia yainge iri nzvimbo inovhotera vemarepublicans. Asi nekubata nekuoneka kunga kuchizvonga zviitika makore mana apfuura, vazhinji vanga vaine kutsutsumwa kwakati o. Saka gore rino muvhoti yakaitwa vatrump vakarusa.
Tinoona zvakare kuti vaviri ava veRepublican Party vari kupikwidza musarudzo iyi vanga vachiita sokutsigira kuti hurumende ipe vanhu mari dzinoita $600 pamunhu, asi iko zvinezvi vachinja vava kuti vanotsigirawo kuti vanhu vapiwe $2,000 pamunhu inodikanwa navaTrump. Pane zviri kutaurwa here pamusoro pevaviri ava kana tasvika panyaya dzekuti vanhu vapiwe mari?
Panyaya yekugoyiwa kwemari iyoyo ndinovimba pari zvino vaviri ava vatinonokei kuipindira, nekuti pakaitwa vhoti musenate vakavhotera ye600 zvichireva kuti vaviri vanga vari mademokrats vakaenda pamberi vachiti aiwa vari kuwirirana nezvekutaurwa nomutungamiriri Donald Trump kuti vanhu vapiwe ma2000. Asi pari zvino vachinja vakuti vakutsigira sarudzo iyoyo. Saka panyaya iyoyo iri kuvakosta mavhoti.
So kuona kwenyu, munoona sekuti vachabudirira pasarudzo iyi ndavapi?
Pari zvino vemademokrats vaakutungamirira nenyaya yekuti vakatsigira nyaya yekuti vanhu vapiwe mari dzakati o dzinokwana kuita 2000 pane 600. Saka mukuona kwangu pari zvino vemademokrats vari pamberi mumapolisi ari kuitwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Tonderai Taylor, vari parunhare kuGeorgia neStudio 7.
Chokwadi, ini hangu ndinoda kusesekedzwa upenyu uhu hwaoma hama dzangu. Mambo Duterere ndisesekedze sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359. Hurumende inokurudzirwa kutevedzera mitemo yezveutano yeWorld Health Organization mukutamisa kwairi kuita vanhu vangavhiringwa nedutu mupengo Charlene. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.